Mutata anoti kurohwa kwavakaitwa neCape United nezuro hazvireve kupera kwenzira achitiye Dynamo ichiri mumakundano ekutora mukombe weleague uyo vakapedzera kutora muna 2014.
Tirimo mukukwikwidza patinobvuma kuti zvaramba ndepekuti tinenge tichiona kuti kunyange tikaina mitambo yasara hatisvike pane vamwe.
Dhibare yakarohwa 1-0 pamberi pechaunga chaityisa mushure mekunge Jezva mukamba uyo vakadzinga kuchikwata chavo vachimukomera mhosva yeunhubu arova Mambure. Dynamos ine mapoinzi matatu chete. Mapoinzi gumi nematanhatu pasi pechikwata chiri kutungamira cheNgezi Platinum Stars uyezve vakaenzana mapoinzi nechikwata chiri pasi pasi cheZPC Kariba. Asi Mutasa anoti avo vari kuti Dynamos inobuda mumakundano aya mukupera kwemwaka uno vari kurota hope dzakaipa.
Zvekureregeti raizvo munhu anogona kutaura zvaanoda nekuti munhu asi isusu tiri mazviri handifunge kuti zvinhu zvatiri kutarisisa.
Ngezi Platinum Stars yave pamusoro pemakundano aya mushure mekurova Mutare City Rovers 2-1. Musi mumwe chetewo FC Platinum yakashanya ndokunorohwa 2-0 neBulawayo Chiefs. Pari zvino Ngezi Platinum Stars ine mapoinzi gumi nemapfumbamwe ichiteverwa neHighlanders iyo ine mapoinzi gumi nemanomwe mushure mekurova Shabani Mine 3-1. Kurova kwavakaita Dynamos kwasiya maGreen Machine eCape United ave pachinhano chechitanhatu nemapoinzi gumi nemaviri. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Highlanders 3 Shabani Mine 1, Yada 0 Nitrat 2, Chapungu 1 Herentals 0, Blur City 1 Triangle 2, Kariba ZPC 1 Chicken Inn 1. Kwatamba mitambo minomwe zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 19 points, Highlanders 17 points, FC Platinum 16 points, Triangle 13 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Mutare City Rovers 5 points, Blue City 4 points, Dynamo 3 points, ZCC Kariba 3 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.